This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 3, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi reptuz rinoti riri kushushikana nemashoko ariri kutambira ekuti hurumende iri kumisa basa varayiridzi vasina kudzidzira basa. Nhasi nyika inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Indiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarayiridzi reptuz rinoti riri kushushikana nemashoko ariri kutambira ekuti hurumende iri kumisa basa varayiridzi vasina kudzidzira basa. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kutambira mashoko aya kubva kunhengo dzaro. VaMajongwe vanoti chinorwadza ndechekuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva iyo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Tirikuonese kuti tiri kuvhura zvikoro paine nyaya yanetsa muzvikoro yekuti hurumende iye iri kuti iri kubvisa maticha ose asina kudzidzira basa. Vanova vamwe vanga vatori nemakore ekuma20-30 yezi vanga vachiticha vane madhigirii vasina kuzoita gradhi ndechekutanga. Chepiri ndechekuti nyaya dzatakapromisa nehurumende dzemanamanitari incentives nanhasi hadzisati dzagadziriswa. Koita nyaya yetatu yekuti varayiridzi vari kumaruzevha nanhasi havasati vatariswa nehurumende panyaya yemaallowances avakanga vambonge vapromiswa nemarural allowances. Izvi zvese zvichiramba zvichingoitika sekuti tiri kungoti everything is normal. Hapana kumboitwa discussion yemasalary increment. Saka sevashandi vehurumende tine kutipfumwa kwakanyanya kuti zvinhu zviri kungoitika, nyika iri kungofamba sezvinhu zvese zviri normal, asi nhamo nenhunha dzatinabve hurumende isingazvitarisi.
Chii chasvitsa kuti hurumende ide kubvisa varayiridzi vasina zvamuri kutaura izvi?
Pane nyaya dzakawanda. Nepamusana pokuti taidaira kuti dai hurumende zvairi kuita zvanga zviri honest, tingadaisa takatangira pakuti ngatigarei pasi toona kuti varayiridzi ava ndivanani vari kupi. Nekuti paiva nyaya yeretrenchment kairi kutaurwa nehurumende. Koita nyaya yepiri yekuti hurumende iri kuti iri kutrena maticha akawanda asi kupinda basa. Asi chokwadi ndechekuti ka hatingagoni kubvisa munhu ari pabasa izvozvi nepamusana pekuti haana kunowana bepa raunodavira kutanga daya anaro. Endi yeti munhu iyeyi usina kuipa due notice kuti gadzirisa zvinhu zvako tigofamba nenguva tikwanise kugadzirisa zvinogadzirisika. Nepamusana pekuti tiri kuti tiratungamiriro wematrade union dai hurumende yakatibudira pachena takagara pasi.
Vanga vari munyori mukuru weptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rebasi rezvedzidzo panyaya iyi. Sangano rinomirira vagari vemumusha wechitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nevechidiki vebato reZANU PF, avo rinoti vari kuzvipa nzvimbo dzekuvakira dzimba. Mutauriri wesangano revagari iri vaMavelas Kumalo vanoti vechidiki veZANU PF vari kuzvichekera nzvimbo mupurazi rechechi yeAnglican iri pakati penzvimbo yemabhizimusi echitungwiza echikwana nemusha weZengeza 2. Studio 7 yakundikana kubata utungamiri wezano PF mumusha wechitungwiza kana okunzwa kukanzira chitungwiza pamusoro penya iyi. Asi vakumalo vanotisangano ravo riri kuronga kutorera matano vechidiki ava pamwe nekanzuro.
Kusisikana chose sevagari vemuchitungwiza nekuti takaona sondo ratabuda mariri umu yadziya dzekubvutwa kana kuti kuinvest kwakwelend dzichidzoka zvakare munzvimbo yechitungwiza. Zvadzoka zviine mutsindo panguva ino. Takaona mayouth ezanu PF vatinopinda muland inova iyo yeAnglican Church. Yatakaita tsvagurudzo tikatoona kuti Anglican Church inotorire matitle deeds paland iyoyo, vatinoverenga nhano dzavo, vatipatsanura patsanura land iyoyo, vatiti vagoverana semastands avo ekuti vavake dzimba vawane pekugara.
Kanzuro yechitungwiza iri kuti ione nyaya iyoyi.
Kanzuro yechitungwiza hatisati taona kuti iri kuti kudii nenyaya iyi. Tikuona iri kuvandavanda kanzuro yechitungwiza, haizi kubuda pachena. Nekuti kukishamisa ndechekuti kanzuro yechitungwiza ine development control unit, asi tiri kuona mayouth aya achiswera aripo nevamwe vatsigiri vebato riri kutonga rezanu PF vakapfeka hanzu dzavo dzezvematongerwo enyika vachikura kura paland iyoyo, vamwe vachitopfera mafoundation vachigovana land inova iyo iri owned neAnglican Church.
Saka imi sesangano revagari mune matanho amuri kutora here?
Hongu, isu tine matanho atiri kutora nekuti isu tinobhiliva kuti basa rekupa vanhu pokuvaka kana kuti rekupa vanhu mastemu ibasa rinoitwa nedepartment rehousing rekanzuro yechitungwiza. Saka tiri kushamisika kuti ko mwaka uno sei sairi riri kuitwa nevechidiki vebato rezanu PF. Saka tinoda kusungisa kanzuro, zvakare tinoda kusungisa vechidiki rezanu PF vari kuita izvi.
Mutauriri wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vari parunare muchitungwiza makare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasorose mukucherechedza zuva rekusununguka kwekutapwa pamwe nekufambiswa kwenhavu. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations mugore ra1993. Mutorodo wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanoti kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi muZimbabwe kuri kupa kuti mashandiro emasangano anoona nezvekubuda kwenhau kana mashoko kumbunyikidzike pamwe chete nemitemo isiri kugadziriswa kuti mabasa evatori enhau ayemurike munyika. VaDonald Nyarota, mutori wenhau anoshanda kazvimirira maMutare, vaNyarota vanoti vanofara nekuwanda kuri kuita makambani anotefenyura munyika sezvo zvichipa mikana yemabasa. Asi vaNyarota vanoti vanoshivira kuti dai hurumende ikaita kuti kuvewo nemakambani ematerevhizheni anopiwa marezinesi ekushanda munyika. Motori wenhau uyu anotiwo mitemo inombunyikidza kushanda zvakanaka kwevatori venhau yakaita secriminal defamation ibviswe zvachose.
Tine nyaya dzinoti tinetse mumashandiro edu ekuti tinoona kuti pane imwe mitemo iripo ichiri kungoshandiswa zvisingapindirani nebumbiro idzva rakasainwa. Uyezve pane masoko akabva kutaurwa nemutedzeri wenyika vaMunangagwa anotishungurudza isu sevatori venhau kuti vanenge vachiti amwe masections ecriminal defamation ari correct, asi iwo achiratidzwa nevanoongorora zvemutemo kuti hapindirani nebumbiro remutemo rinoenderana nekusununguka kwekubudiswa kwepfungwa dzevanhu.
VaNyarota vanoti shiviro yavo kuti pave nekubatana kwevatori venhau kuitira kuti vakwanise kutaura nenzwi rimwe chete.
Sekuitwa kwakaitwa imbi taifungwa kuti mapepanhau kana kuti dzimba dzinobudisa nhau dzega dzega dzichawana kopi yacho yekuonaka kuti marecommendations eimba akamira zvakadai zvakadai. Nekuti sisiva sevatori venhau tinoda kuti panga paine bato rinotimiririra kodzero dzedu panyaya dzemari dzatinowana, nekuti mari dzimwe dzatiri kuwana ishoma shoma.
Dr. Solomon Mungure, mudzidzisi paAfrica University kubazi Mandere Institute for Peace Leadership and Governance. Dr. Mungure vanoti Zimbabwe chiri kusarira zvakanyanya zvikuru munyaya yekuremekedza mabasa evatori venhau zvichionekwa nekushungurudzwa kwavanoitwa uye nemakambani acho wom. Dr. Mungure vanoti nguva zhinji hurumende inoshungurudza kushidzira masangano enhau pamwe nevatori venhau vachirohwa kusungwa nepamusana pezvinhu risina maturo. Vanoti kudzimara hurumende yacherechedza uye kuremekedza mabasa ebudiriro anoitwa nevatori venhau hapana zvakanyanya zvekufarira pakupemberera zuva reWorld Press Freedom Day.
Ingati maererano nezvenhau tafamba chinhambwe chakati kure, tine zvatakagona, tine zvakawanda zvatakatadzawo. Ndoda kuyeuka kuti uwandu hwemaorganizations anoita nezvenhau wakura, asi chihombe chandoda kuti ubate isusu zvichienderana nematongerwo enyika nebudiriro nepunduritso nedevelopment yatoda munyika medu. Ndoda kuti bate nyaya yekuti taakuda kuti vanhu vatange kuteerera zvinobva kumedia as a key stakeholder and bazi rakakosha munyaya yebundiriro yenyika yedu.
Retired Bishop Sebastian Bakare veAnglican Church inhengo yebhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe. Bishop Bakare vanoti havafadzwi zvachose nemashandiro emamwe mapoka ezvenhau munyika. Vanoti kuteerera kana kuona zvinobuda mune dzimwe nhefenyuro muZimbabwe kunotoshungurudza sezvo pasina zvitsva zvinenge zvichibuda.
Kana uri munhu anoona kutaurwa kuitwa nhau kune dzimwe nyika, I don't have to go very far, South Africa. South Africa just said television long after us. But they are so professional. They are so good. You end up switching off television or radio TV. But there's nothing new.
Bishop Bakare vanoti zvinotovarwadza kana vachinzwa zvinobuda apa nevenyuro sezvo pachingodzokorodzwa zvinhu.
Handizivi kuti vanhu vanoteerera Shona News kana Radio Shona vari kupiwa nyaya dziri kuitika muupenyu hwavo here kana kuti dzinongodzokororwa zvinhu zviri irrelevant. Asi ndinodara kuti hapana effort iri kuiswa kuunza zvitsva nguva nenguva. Vanongounza zvinhu zvakambotaurwa sondo rapera vodzokorera futi vachifunga kuti takanganwa. That's not the issue.
Vabakare vanoti munyika munofanira kuva nenhefenyuro dzemumatunhu dzinoburitswa pachena zvinenge zvichiitika mumatunhu aya kuitira kuti veruzhinji vave vanhu vanofarira zvinoitika mumatunhu avo. Mumwe mugari wemamutare vamaxo matiyashe vanoti vanofarira nyaya dzinobuda mapepa nemudzinefenyuro. Vamatiyashe vanoti kushungurudzwa kwavatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu kunorwadza zvikuru sei panguva ino apo murwiri wekodzero dzevanhu vaita dzamara vasiri kuzivikanwa kwavari.
Semuonero wangu hapana chachizhinji zvichinji zvekuda kuti pembere zvingavapawo zvishoma zviri zvitatu, but media yedu yemuZimbabwe is still being muzzled by the government. Interfere too much interference. Majournalist edu haasati ane kuripota kusina fear. They are still reporting why in a fear.
Kudzimara hurumende yeZimbabwe yaremekedza kubuda kwemashoko nekushanda zvakanaka kwevatori venhau munyika. Veruzhinji vanoti havaoni paine chakanyanya chekufarira mukupemberera zuva reWorld Press Freedom Day muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ini mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naSachigaro wesangano reYouth Forum kuGwanda South vaObert Gwatirera kuti tinzwewo zviri kuitwa nevechidiki iko kuMat South. Tinokutambira ini mufaro paStudio 7 vaGwatirera.
Hai, mazvita.
VaGwatirera, tiri kunzwa kuti imi sevechidiki kuMat South uko mune urongwa hwekuti munge muchitanga kugadzira madiridziro kana kuti atingati aya magarden. Mungatudzwa kuti urongwa hwenyu huri kufamba sei?
Takaona kuti vechidiki vari kuwanikwa kuganda uku, vakawanda vacho hapana chavari kuita muupenyu. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vacho vari kutoenda kuSouth Africa, vamwe vacho vari kutoenda kuBotswana sezvibhekana iri padhuze. So takazviona kuti zviri nani kuti tisagevo zvirongwa zvingaita kuti vararame ivo vasaenda kune dzimwe nzvimbo sezvo tichingoziva zvinhu zvinenge vana zvimufobhiyava zviri kuitika iko zvino. Sezvo tichitotaura iko zvino takapiwa dhamu, nzvimbo padhamu yekuti tigagona kuti tiite zvishora zvetigona kuti tiite zvesugakeni, mabhanana kuti atleast vana vese vagone kurarama vaone chekuzvidya muupenyu hwavo.
Ndianani vakakuwanisai dhamu iri?
takata ura ne banga Royal Council through our councillor Kosandovu vakatotipa nzvimbo iyoyo.
Muri kuita basa iri muri vangani?
We are starting so far 3 weeks my youth are ripo, but there are some who are willing to join us. But a very popular one that would like to join us, but see, it's a project to be keep a revisor. Some of them are very sophisticated.
Kana maa kunyato shanda shakanaka, muno tarisira kuti mnenge maa nevechi diki vakawanda shakadi?
Well, it's one of us, it's a vakawanda chaizo, chaizo. We would maybe, we can even go to 600, 800. Because when they attack you, and it was underutilized. So if they incorporate my UCC leave with 800 to 1,000.
Mungatuza uti mudiridziro renyu kana uti mugadenu munenge muchirima chii chaizvo?
Tinoda kurima sugarcane, tinoda kurima mabanana because nzvimbo yacho inongobuda inenge swamp, inongobuda mvura yoga nzvimbo yacho. Saona kuti nzvimbo sugarcane nemabanana zvimwe zvirimo avo sazvo zvichida tichienderera kumberi, but parizvino redangotanga nemasugarcane nemabanana tigoita sezvo zvatingagona kutengesa.
Makwanisa here kuti mukwanise kuwanawo mari yekuita mabasa enyu amurida kutanga?
Mabasa awa hatida kutanga, hatisati tawana mari chaiyo chaiyo, but sezvo community yedu community irida kuti iri kutisapota zvisingaiti, nekuti inototipa izvi takubvumirana kuti musha nemusha inofanira kuti kubude dhola. Kuti at least kuti watigone kutengesi maseeds ipapo pazvimbo iyoyo yatinoda kuishandira.
Saka munenge muchizotengesera kupi idzo nzimbe idzi nemabanana?
Nzimbe idzi nemabanana awa tinoda kunotengesa Ghana Business. There's a town iri padhuze nenzvimbo yacho iko kunonzi Kuganda Central ikoko. Tigona kuti tinonotengera nzimbe dzedu ikoko, kana tigona kuzai tinotengesa izvi nzimbe kutigarisanarezi kunoita zvakasvika chaiyo.
Tichitarisa kuti muri kuti hamuna mari yekuita basa iri, mungade mari yakawanda zvakadii kuti mukwanise kunyatsoita basa iro rine mazvo?
Tingagona hedu kuwana at least kana tikawana $500 to $1,000 togona kutanga projekti yedu kuti chaizvo chaizvo, kuti tigona even kuincorporata some of the youth anenge anoda kupinda ipapo.
Kana paine vanhu varida kukubatsirai vangakubatei sei?
Right, kana kune vanhu vada kutibatsira ndogona kusiya nhamba dzangu dzerunhare kwamuri ikoko. Kana vongogoogla Youth Forum Zimbabwe, then vanogona kutaura nesu ikoko through WhatsApp. Vanogona even kutevera pa Twitter or even vanogona kutevera even pa WhatsApp. Ndogona kusiya namba dzacho.
Tipei namba dzenyu tinzwe.
Namba dzangu 0779-648-039.
Dzokorai zvakare.
Yes, 0779-648-039.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu vaGwatirera.
Hai,
mazita. Manga makateerera kubva kuna sachigaro wesangano reYouth Forum kuGwanda South vaObed Gwatirera muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama vadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko ajonga kande miri.
I want to not end up blessing. Pera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe sangano revarairidzi repiti uzeti rinoti riri kushushikana nemashoko ariri kutambira ekuti hurumende iri kuda kumisa varairidzi vasina kudzidzira basa. Nhasi nyika inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Marvelous Mhlanganya uye.